Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa vavo upfukunyurwe. Guva remhondi yeRwanda yanga ichitsvagwa kwemakore makumi maviri rinowanikwa muHarare. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kumisa mabhanga kupuretesa mari kwakaitwa nehurumende kunogona kukanganisa varayiridzi sezvo vakawanda vavo vari muchirongwa cheGovernment Employees Mutual Savings Fund. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa vavo upfukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro, vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell na Justice Amitanga vakawirirana kuti vana vava Mugabe vanoti Bona Mutsauni Mugabe, Chinotenda Robert Mugabe Jr. na Bellarmine Chatunga Mugabe vaane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wava Mugabe ufukunyuwe kwavakavigwa kumusha kwavo kwazvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre muHarare. Vana vava Mugabe vange vapikisa mutongo wamambo zvimba kudare ramajistrate muchinoi, asi mutongi amai Ruth Moyo vange varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanisi kupikisa mutongo wamambo zvimba sezvo vange vasiri ivo vange vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vava Mugabe vafungai chimwa murombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo. Vachimwa murombe vati vave kutonyorera Majestate Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vapiwe zuva richanzvikwa nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuri yokwa Mugabe kanavo magweta ari kumirira mambo zvimba munyaya iyi. Tinotarisira kukupai zvizere pamusoro penyaya iyi munhau dzedu dzanhasi manheru. Zuro zvakaziviswa kuti vaimbova mukuru wemauto ePresidential Guard muRwanda vaProteus Mpiranya vakafa vakachengetwa muZimbabwe. Mpiranya anonzi akaita basa guru mukuuraya vanhu verudzi rwechitutsi panguva yehondo pakati pevanhu vemuRwanda muna 1994, asi akatsakatika kwemakore mazhinji kusvika guva rake rawanikwa muZimbabwe zvondo rino. Mpiranya anga ari umwe wevanhu vari kutsvakwa neInternational Criminal Tribunal for Rwanda. Muchuchusi anoshanda nesangano reUnited Nations akaudza vatori venhau nezuro kuti Mpiranya akafa achiti kufa kwake kwaunza kugadzikana muvanhu mukuziva kuti Mpiranya haana munhu waachakuvadza zvakare. kwemakore makumi maviri Mpiranya anga achitsvakwa asi guva rake rakawanikwa mune mamwe makuva muHarare pasi pechikwangwani chine zita renhema. Muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana vanoti zvinosiririsa kuti Zimbabwe yava nyika inotora nekuchengeta vanhu vanenge vapara mhosva dzekuuraya vanhu munyika dzavo kana kuti genocide vachiti asi hazvifaniri kukashamadza zvikuru sezvo Zimbabwe ine nyaya yayo huru mukuurawa kwevanhu panguva yegukura hundi muZimbabwe.
Inyaya yakanetsa chaizvo kwemakore. Hurumende yava Mugabe that time yanga isingadi kubuda pachena kuti munhu ari kupiudzi. Kwakune inonzi international call for munhu wachii asi wangu asingadi kubuda pachena. Ndofunga kune zvikonzero zviri. Chikonzero chekutanga ndechekuti munhu yakaita genocide kaikurawa nakawanda yakafanana neyakaitwa nawa Mugabe kugukura hundi. Saka kana kwangu kusada kubuda pachena ngekuti zvaizonzi mukabudisa munhu uyu akaurayawa nakawanda koinini makaurayawa nokumatebherere ndo. Chechipiri ndechekuti Zimbabwe haina bane hukama neInternational Court of Justice. Haina kusaina ba he is not a signatory. Saka pfungwa dzavo dzanzi dzekuti isizi hatiiti yaba zvinhu zvinokumbirwa neInternational Court of Justice iri kuNetherlands. Saka zvaizowaisa munzvimbo iri very tricky ka. Wari kubatsira kubata munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro kuRwanda asi iwo pachavo wakauraya vanhu wakawanda kudaro kumatepenele.
Nyaya dzamataura dziri mbiri dzine ukama here kana toenda kuInternational Court of Justice? Ndiri kureva nyaya yegukura hundi nemhosva yekupomerwa Protea Mpinyana.
Wari ukama huri kuti uyu Mpinyana akaita exactly zvakaitwa nana wa Mugabe kumatepenevent. Saka kana nyaya yacho yakutaurwa yakaitwa kuRwanda inozongobatanidzwa nezvakaitika kunyuchite kumatepenevent kuti tiri kubata munhu wekuRwanda kose tisingabati munhu wekumatepenevent. Saka even if Zimbabwe isiri nhengo ba yeInternational Criminal Court of Justice haina kusaina ba inonzi protocol yacho. Kana uri mbavha iwewe unobvuma here kuti unobata imwe mbavha? Zviro zoguma zvakukupandukisa.
Saka nguva yese iyi hapana angachiziva kuti Mpiranya ari muZimbabwe.
Waiziziwa hawangatadzi kuziziva ba ngekuti kwakabuda mashoko akawanda izvozvo kuti akatiza. Saka handifungi kuti anga dai akapinda muZimbabwe wasingamuzive ba. Zvinogona kuitikawo zvekare kuti zvimwe akatiza ane mari dzakawanda kuRwanda ikokoko ndokunopa kune wekuZimbabwe. Zvinogona kuitika izvozvo hatiziyo ba. Mbavha imwe chete haibati imwe mbavha.
Iyo Zimbabwe nekupa upoteri kuvanhu vari kutsvagwa vachitsvagirwa nyaya dzekuuraya vanhu chinoita kuti Zimbabwe inzwire tsitsi vanhu vanopomerwa mhosva dzakadai chii?
Ngekuti mhondi kaona iyi mhondi yekuEthiopia heine Mariam uyu akatizwa futi kuita nokuwanda kuZimbabwe. Hurumende yekuEthiopia ikakumbira kuZimbabwe kuti chimunzai kuno kuti uda kumutonga ngekuti akaurayawo imhondiwo zvekare.
Munofunga kuti pane zvichaitwa here kuZimbabwe pamusoro pekutora kwavanoita vapoteri vari kutsvakirwa mhosva dzokuponda vanhu munyika dzavo?
Handifungi ba.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata hurumende kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwadoka. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti danho rakatorwa nehurumende rekumisa mabhanga kupuretesa mari rinogona kukanganisa varairidzi sezvo vakawanda vavo vari muchirongwa cheGovernment Employees Mutual Savings Fund icho chakanangana nekupuretesa vashandi vehurumende mari. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Johu vanoti kumbomiswa kwemabhanga kupretesa mari kunogonawo kukanganisa chirongwa ichi sezvo vasingaoni hurumende ichizopretesa vashandi vayo mari. Hurumende yakaparura chirongwa cheJames Fund gore rapera. Pamusoro pechirongwa ichi, hurumende kuburikidza nePublic Service Commission yakaparurawo zvimwe zvirongwa zvinosanganisira kubatsira vashandi vayo kutenga dzimotikari kunze kwenyika uye kuvakwanisa nzvimbo dzekuvakira dzimba. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rePublic Service Commission panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navazhou.
James mari dzainzi dziri kutorwa nehurumende dzozopa varayiridzi maloni. Ko zvino hurumende yadzoka yati mabhenga achapi maloni. Saka zvinhu zviri kunetsa varayiridzi kuti hurumende inoita sokuti ibasikiti ratizirai rokuti inomboruka ichirudunura. Apa vanga vachifunga kuti vapiwe maloni vari kubatirwa mari kubva gore rakapera vachifunga kuti vachazopuwa maloni kuti vakwanisewo kuitawo chaviri kana kuvaka dzimba. Maloni acho onzi achapi, saka macontradictions ari kunetsa futi varayiridzi.
Saka varayiridzi vari kubatirwa mari dzekucontributa kuhomwe iyo yeJames pamwedzi?
Hongu vari kubatirwa mari dzinopfuura $300 kubva gore rakapera. Vanga vanzi vachapiwa maloni, asi maloni acho tinozva kuti hurumende yakati hakusina jengeta mari kana bhangi rinofanira kuti richinge richipa maloni, zvinoreva kuti naiyo hurumende inenge isingachipi maloni. Saka imari dzavarayiridzi dzakasungirirwa pagumbo rengwenai.
Asi haisi homwe yakazvimirira here yekuti iri kuiswa mari iyo inozokwanisa kunge ichikwereteswa zvakare varayiridzi?
Chinonetsa ndechekuti hapana varayiridzi vari kuona mari ichidzoka kwavari. Vanga vane chishuo chokuti vachaona mari kudai ichiuyawo kuvarayiridzi. Zvino hurumende yava kutotaura kuti izvi zvekukweretana mari hazvichafaniri kunge zvichiitika. Saka varayiridzi varingoona mari yavo iri mari yakaenda yakasungirirwa mugumbo rengwena. Vamwe vakatofilawo mafomu okuti vasaramba vachibatirwa mari because havana kumbobvuma kuti vabatirwe mari. Vakangomuka vachiona mari yava kubatwa nehurumende ndobva zvanzi kana vasingadi kubatirwa ngavafile mafomu anonzi opt out. Vazhinji vakafila mafomu yavo asi mari dzinongoramba dzichibatwa dzisingaonekwe kuti dzichazotanga kupiwa maloni acho kuvarayiridzi rini. But nezviri kutaurwa mazuva ano kuti maloni haachauyi, hationi mari ichiuya, kunongova kusungirira mari mugumbo rengwena. Wevarayiridzi vakutonetseka kuti toita sei kuti mari yakadaro itadze kupedza kuuya, nokuti taedza zvakawanda chaizvo kuti mari isabatwa asi mari ichiramba ichingobatwa. Ende uye kuti ari kuibata wacho iri kuenda kupi hapana ari kuziva.
Tinoonawo kuti manga muchimbochema nenyaya yemihoro kuti inge ichitariswa, pane matanho ataitwa here nehurumende?
Hapana chati chaitwa. Tinongoona sokuti varayiridzi vanhu vakaramiwa nehurumende. Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti itarise mari dziri kutambirwa navarayiridzi, nokuti tinotoona kuti dzimwe dzamaairtime dzinopiwa vakuru vari muhurumende dzinotopfuura mari dzamasalari dzavarayiridzi. Saka zvinhu zvinoshungurudza, zvinhu zvinosuwisa. Makwiriri ndi maonda moyo mbambaira yekuti achando, asi tinongovimba kuti hurumende yavanhu, hurumende inoda kuti education iwe musimboti wemaramangwana renyika, inofanira kuona kuti varayiridzi vapewa mari inopa kuti vave nechaviri chokubatsira iwo pamwe chete nemhuri dzavo.
Pane vatovakwaniso here kuwana rubatsiro kana kubatsirwa nezvirongwa zvehurumende zvakafanana zvekutenga dzimotokari kubva kunze kwenyika nekupiwa pekuvakira dzimba kana mastendi?
Hakuna varayiridzi vativazviwana izvozvo. Plus kutoona wokwanisa kutenga mota ine less than 10 years inodhura zvikuru kwazvo. Mari yacho uchitambira 18,000 unenge waiwana kupi? Inenge itori luxury. Kana variko vanenge vakapiwa mari idzodzo navarume vavo kana navakadzi vavo vanotambira dzimwe mari dzisiri zvokuti imari dzavarayiridzi, asi dzinotobva kune rimwewo homwe imwe yekuti vanoshanda kumwe. Mari dzavarayiridzi hadzikwanisi kuti vatenge motikari, inotori luxury. Tinotochema mari dzokubhadhara vana vechikoro fees kwete kutotenga motikari zvinovai luxury. Hatina varayiridzi vativabatsirwa nemari dzakadero dzokutenga motikari kana dzimwe dzokuvakirwa dzimba.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Vataka Fira Show, Variparunare Kumashingo na Jonga Kande Miri we Studio 7. Gariwe kuchirezi wari kutosora nane kanzuru yavo vachipomera mhosva yekutenga chikakarara chemotikari yemunyori wekanzuru mabasa ekanzuru asiri kufambiswa zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti kanzuri yakatengera vakafanira kubata chigaro chemunyori vaWesley Kauma, motikari yemhando yepamusoro yeToyota Fortuna anoita zviuru makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 60,000. Vanoti mari yakashandisa iyi yaigona kuitisa mabasa ekanzuru sekuwanisa vagari mvura iyo iri kunetsa pamwe nekutakura marara kana kugadzira migwagwa yakaipa. Varuna nezvekufambisa kwemabasa musangano unomirira vagari vemuchiredzi vechiredzi United Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira muzvare Constance Kombo vati kanzuri yakatenga motikari iyi zviri pamutemo uye isingatarisi matambudziko evagari.
Nokuti tiri kuona kuti kana dai zvazviri zvino zviri transparent iri mota yatengwa vanhu vachiziva kuti out of good faith vachiziva kuti zvokutenga mota yemukanzu. Paka declarewa dzine mota, mota inga dai yaka declarewa to ma stakeholders kana kuti kuma residents sezvavanosiita. But imota iri kuitwa chamuhanje muhanje nayo haisi kudisclosewa kuti mafanzi acho akaitenga akabva kupi, and there is a rumor yekuti mota iri kunzi iri muzita rera acting townsic.
Vagari vari kuchema chema vachiti mota iyi yakatonyoreswa muzita ravakauma. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna meya wechiredzi vaGibson Wende sezvo nhare yavo yanga isingaiti. Asi vakauma vati zviri kutaurwa izvi manyepo vachiti vari kuita mabasa ekanzuru zvakanakisa vachishandisa muono wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa weVision 2030 kupa vagari ugwaro hwakanaka.
Isu turi kushanda nehurumende His Excellency President E.D. Mnangagwa, turi kuwana gwara rebundutso rekuti vanhu vedu vaimpawiwe vatene upper middle income by 2030. Vakasedonzo rekufufila mapillars ari muNDS1, isu under housing delivery takwanisa kuproducer housing stock ye 1,000.
Asi vamwe vagari vanoti vanoda kupindurwa kuti motikari yakatengwa zviri pamutemo here kana kuti kwete, vachiti vakauma vatiza mibvunzo vachipinza zvirongwa zvemutungamiri wenyika pazvisingakwani. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pa Studio 7 vanhu ava vezana vandosangana chigara njiti vanhu vanongopfeka svutu asi musoro mamusisina kana chunhu njere hapana. Vanoti inflation iri muZimbabwe iri kukonzegwa ne hondo yeUkraine yakatangwa neRussia. Asi pane poitwa zvokuti pavhoti gwenyika idzi kuonekwa iri romo ivo vachivhotera futi Russia yacho, anoona pave vachitadza kuti vanhu vakangopfeka svutu vasina zvavanoziva. Pedzezvo ikonovoita zvokuti vaita musangano wokuti kwahei president warerutsa nyaya yetransport wadzosa dzadzakambomisi gwei mota idzodzo. Handi ndo vaiti vautenga zvimazupuko zviri 10 zvoridziwa mahuta munana Harare zvichifamba zvii popopopo ungati zviri zvimazupuko 10 ungaverenga mazupuko 10 muZimbabwe yose. Indava vachingoita zvimwe zvinhu zvokungoda ngoti dzosera sure. Nyaya yokuti wadzosa mota idzodziya makombi inyaya yekuti toipemberera iyo yaya yakambomisi gwei nyaya iyoyo muchikwera muchititambisira nguva pavanhu vakatambura ikono vanhu vakadobafwa nezvigwere vachimbandidzira namumarodhu. Mozoita sekuti pane chamaita imwe vanhu vezano.
Pastudio 7 apo muri kutaura naJehovah Mambo ndiri pano paSouth Africa.
ndoda kuti kuvatsigiri vese veTripleC hama dzangu tingaita maonero akasiyana kana kuti kudii tichitaura zvakangosiyana siyana especially ndichida kutaura pane mutauri mwambotaura achiti kwai tokozani kupe wati wati munomutambira bato rinozokanganisika zvikadai zvikadai aiwa murume anonzi Nero President Nelson Chamisa vaiva murume uyaya unoziva politics strategy unadzo pane zvavanotoziva zviri kutoitika ipo paya saka musatombotya zvenyu hapana chinotomboitika kana chinotomboitika hapana ende maonerwo angu ini maonero endinoita inini tokozani kupi uyauya kuuya kwaaita mubato iko zvinowo kune kudzidza kwakaita pane zvaakambokanganisa une ruzivo gwaakazoona kuti tano ndiri kurasika ndini saka regai akadaro ende kumutambira kwataita tozva tamutambira nechaunga changa chichimutevera mavhotsi ese atakapuwa ayaya mavhotsi ese atakapuwa ayaya saka tongoti naivo vamonzorava vanotobhaidza vari ikokoko kana vazvitoita ngavatotevedzera zvakaita tokozani kupe
ngapinde zvake mukomana ngapinde zvake mukomana mukomana pfi
kwazivai studio 7 kwazivai studio 7 tinoda kuti mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde mukomana ndiri kuno kujobheki ndiri kuno kujobheki sitora kuevans kutembisa kuno kujobheki tinokumbira kuti mukomana ngaapinde mukomana vechidiki vese vati mukomana ngaapinde nemamwe madhara ati mukomana ngaapinde tinokumbira mukomana apinde masoja nevamwe vese avo muri kubatiswa pasi niyekushandisirwa negavhumendi yekare yezanupiefu yekushandisirwa mahara aiti pasinazvo pasinayo zanupiefu pasinayo zanupiefu mukomana ngaapinde takumbira mukomana apinde ndoona ndatambura nhamo vese masoja tiri kutambudzika saka mukomana ngaapinde zvekuti bato iri tripusaiwa rendembe tiri kufara chezvinhu zvamuri kuita tiri kufara zvamuri kuita muri pachokwadi pachokwadi hakuna kurereka muri pachokwadi tinokukurudzirai tinokurudzirai basa rira muri kuita ira tinotenda mukomana ngaapinde takumbira nezita rajesu kristu kuti mukomana ngaapinde tiri kufara chosevhen kahwani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri kumabuda zuva kweAfrica. America inoti ichatumira rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million kubatsira nyika dziri kumawirira kweAfrica. Dunhu iri rasangana nematambudziko akonzerwa nenzara isati yamboonekwa mukati memakore makumi mana apfuura. Vanhu mamiriyoni makumi maviri vakatarisana nenzara muEthiopia, Kenya neSomalia. Rubatsiro urwu ruchaendeswa kunyika idzi kuburikidza neUnited States Agency for International Development kana kuti USAID uye bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State sezvakawiriranwa pamusangano weHigh Level Roundtable for the Horn of Africa Drought wakaitirwa kuGeneva, Switzerland. America ichabatsira vapoteri uye vanhu vanorarama nezvipfuyo izvo zvakafa nekuda kwenzara. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs inotiwo nzara iyi yabva yanyanya kunyanya sezvo kuine hondo kuEthiopia nekuSomalia uyewo kune dzimwe hwiza dziri kuparadza zvipfuyo. Hondo yekuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia yapawo kuti zvinhu zvibva zvaita midigari. Russia neUkraine ndidzo dzinotengesera nyika dzepasi rino dzakawanda zvinhu zvakaita segorosi nechibage uye fotereza. Vanoona nezvekubatsirwa kwevanhu muUnited Nations kana kuti Under Secretary General for Humanitarian Affairs vaMartin Griffiths vanoti mabasa ekubatsira nyika idzi anofanira kusimudzirwa. America ndiyo nyika pasi rose inopa rubatsiro rwakawandisa kunyika dzekumabuda zuva kweAfrica idzi. Kusvika parizvino pachiverengwa mari inosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 miliyoni iyi, America yapa nyika idzi rubatsiro runosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti 361 miliyoni muna 2022 chete. USAID inotiwo mari iyi ichabatsira kuburikidza nemapazi eUnited Nations uye masangano akazvimirira oga. Rubatsiro urwu ruri kuendawo kunobatsira vanhu kuti vaone mvura yakachena, kuti vakwanisewo kutenga zvimwe zvipfuyo uye kuvapawo mari dzekubatsirikana. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri webazi rezvekuvhikidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti State Department Vaned Price vakati vari kuda kuti rubatsiro urwu rwende kuvanhu ava nechimbi chimbi pasina kukanganiswa. Vanotiwo vamwe vanenge vachida kubatsira vakasununguka kuita izvi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzekumabuda zuva kweAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Chumbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Friday the 13th. Darere High Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa vavo ufukunyurwe. Guva remhondi yeRwanda yanga ichitsvakwa kwemakore makumi maviri rinowanikwa muHarare muZimbabwe. Sangano Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kumisa mabanga kukweretesa mari kunogona kukanganisa varairidzi sezvo vakawanda vavo vari muchirongwa che Government Employees Mutual Savings Fund. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvikare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka vateereri.